Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Friday, December 17th, 2021. This is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Gibbs Dube in Maryland.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19, farming and other issues. First, a look at COVID-19. According to the Minister of Health, 12 people died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and over 4,000 tested positive for COVID-19. In its daily report, the Minister of Health also said more than 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine and just over 3 million their second. Indications are that Zimbabwe, like many African nations, won't be able to achieve its target of vaccinating almost 40% of the population by end of this year. In other news, farmers in some parts of Zimbabwe say they've received little rains since the onset of the agricultural season. We have interviews with some of the farmers. At the same time, an organization known as Sister to Sister is teaching girls to be self-reliant. Gibbs.
Ngibambe mahlabe zulu linjani lapho khona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Namhlanje ku-Live Talk stopa ngakhona ukuthi elikwazi kakhulu i-COVID-19. So siyabona ukuthi-ke i-COVID-19 idla ubhedo sibili kule Zimbabwe. Kulo uhlangothi lwezempilakahle buyabika ukuthi kulabantu abayi-12 ababulewe i-COVID-19 izolo. Bathi badlula 4,000 ngabantu abahlolwe batholakala phele gciwane le-COVID-19. Luyabika njalo ukuthi-ke abantu abayidlula 4 million sebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kwezo kusithi-ke abadlula 3 million ngase bahlatshwa ijekiseni yesibili. Sikwazi ukuthi i-COVID-19 seyabamba abantu abayidlula 180,000 kwele Zimbabwe. Ye, so nxa singena kokunye sakhuluma ngakho namhlanje, sikhuluma ngabalimi, jonga abalimi sibili. Bayakhala ngezulu bathi izulu alikho kwele Zimbabwe, so bayabihlasibile okunye okumangalisayo. Saphinda futhi sixoxe laba kwinhlanganiso ye-Sister to Sister, labanye abantu abangani bayabhenefitha kukhona kujonga. Kunjalo ba.
Ndizvozvo vadiwa vateereri muchirongwa chedu nhasi cheLive Talk uri musi wa 17 December 2021 tiri kukurukura nezvedenda reCOVID-19. Tiri kuona kuti uwando hwevanhu vari kubatwa nedenda iri pamwe nekufa naro huri kukwira zuva nezuva. Nezuro bazi rezveutano rakaziisa kuti vanhu gumi nevaviri kana kuti 12 vakafa neCOVID-19 munyika, uye vamwe zviuru zvina nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe kana kuti 4247 vakawanikwa vaine COVID-19. Tichitarisa nemusi wechitatu, vanhu vanokwana kuita 14 vakafa zvakare neCOVID-19. Vanodarika 4,000 zvakare vachiwanikwa vaine denda iroro. Zviri kuratidza kuti denda irori raakuenda richikwira, vanhu vange vachizvichengetedza kuitira tisaramba tichirasikirwa nehama neshamwari vari kufa neCOVID-19. Tinoona kuti kubva patanga chirwere cheCOVID-19 munyika, vanhu vabatwa nacho kusvika pari nhasi vasvika pa186,304 kana kuti zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana matatu nevana 186,304. Koti bazi rerutano rakazivisawo zvakare kuti kusvika nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni mana nezviuru makumi maviri nezvitatu negumi nevatatu kana kuti 4,023,013. Koti vabayiwa nhomba yepiri inokurudzirwa kuti vanhu vange vachiwana kudzivirirwa kuzere kubva kuCOVID-19 vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,035,192. Uwandu ihwohwu huri pasi pachienzaniswa neuwandu hunotarisirwa nehurumende kuti vanhu vange vabayiwa nhomba kusvika panopera gore rino. Asi tisarasa mberi kuone kufirwa nguva ichiripo pachine mazuva gumi nemana 14 days to go kuti gore ringe richipera. Pamwe patinosvika musi wa31 December uwandu ihwohwo hunenge hwasvikwa. Asi Zimbabwe tinonzwa kuti iri mukati medzimwe nyika muAfrica dziri kunzi dzatadza kusvika panga pachitarisirwa neWorld Health Organization kuti kusvika pari nhasi dzinge dzabaya vanhu vane uwandu hwakati. Tichatarisawo zvakare imwe nyaya iri kunetsa munyika inyaya yekunonoka kwemvura kune mamwe matunhu kune matunhu kwayanaya kwacho mvura yacho iri kunzi ishoma zvakanyanyisa saka tichatarisa nyaya iyoyo nokuti nemutoro wedu wenhau Ezra Kisas Wanda ane nzvimbo dzaakashanyira achitaura nevarimi tichizvinzwira matambudziko avari kusangana nawo kwoitawo nyaya imwe yesangano rinonzi Sister to Sister riri kubatsira vanasikana nemadzimai echidiki vari kukura nezvinhu zvakasiyana siyana ndonyaya dzatichakurukura nhasi Gibbs.
Yes, I guess we had an interview with Rusike. That's Dr. Rusike. Can you say something about it?
Wangu tine urukuru yataita nava itai Rusike vanove mutungamiri wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda recommunity working group on health pamusoro pekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 pamwe nehuwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 ngatinzwei varusike tichikurukura navo muhurukuro iyi.
Ye lapha ke kulo baba uRusike okhulumela ojonga kandemiri ngakhonokho ke okubhekane labantu kwelezibabo uRusike ke ukhangela khonokho ke okuhambelana nezempilakahle kuthi ke sizwe ukuthi utheni lapho uRusike.
Avo vakashayikwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru kurasikirwa nevana veZimbabwe nekuda kwedenda iri reCOVID-19 asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti fourth wave iya yava kukomba yava kutiratidza kuti yasvika panguva iya iya yava kukonzeresa kurwara kwevanhu vakawanda uye kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei varusike kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa neupenyu nedenda reCOVID-19?
Vanhu ngatibvei mupfungwa dziya dzekutarisa zvemavharienzi. Hondo huru yatinayo ndeyekurwisana nedenda reCOVID-19. Toramba tichitevedzera zvese zvatagara tichiita izvo zvinotibatsira kuderedza dambudziko rekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hazvinei kuti ivharienti reOmicron kana kuti nderedelta. Mumwe nemumwe ngatiregedzei zvamuchose kuti vhairasi risatombopinda mumwiri medu nekuda kwekuti vanhu tine mitezo yakasiyana siyana. Ngatibviseiwo zvekare pfungwa dziya dzekutaurwa nevamwe kunzi variant iri riri mild harisi kunyanyorarisa vanhu pasi asi nekuda kwekuti vanhu takasikwa zvakasiyana siyana iwe unogona kuita munyama rikakurarisa pasi uye rikasvika pakukutorera upenyu. Saka tinoda kuramba tichipa yambiro iyoyo kune veruzhinji. Kufa kwemunhu mumwe chete chaiye zvinhu zvinofanira kutirwadza, zvinhu zvinofanira kutityisa izvozvo.
Tingatarisira here kuti denda iri richasimuka kudarika zvariri iye zvino kumberi uko varusiku?
Kumberi kwatiri kuenda uku, tikaramba tichivarairwa, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vanozosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi regai nditi dambudziko riripo pari zvinoizvi nderekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakawana mapurisa kana kuti vezvemutemo ndopo votanga kuda kuedzesera kupfeka mamaski kana kuda kuedzesera kutevedzera matanho aya ari kutarwa nehurumende kuzvidzivirira. Handizvo badzi kwete. Isu tiri kuti hazvinei nemapurisa izvi zvekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19 rinotori basa rako iwe neni.
Pane vamwe varusike vari kuti nhau yedzidziso inenge iri kusarira kumashure saka vanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nedenda reCOVID-19. Munoti
nhau yedzidziso haiperi, inongoramba ichipiwa. Nhau yekuzvichengetedza ibasa rako iwe nyamunhu ndiwo unokwanisa kuzvichengetedza. Hakuna chinhu chinokunda upenyu. Upenyu hwakakosha, asi kuti ukwanise kuzvichengetedza muhorodho ino iwe ndiwo unofanirwa kutiona zvaungaite kuzvidzivirira. Iwe kana wanga usati wabayiwa chitoenda unobayiwa. Kana une hama isati yabayiwa ikurudzire inobayiwa. Kana mudunhu mako mune vamwe vanga usati vabayiwa ngatikurudziranirei kuti vanhu tiende tinobayiwa. Nekuda kwekuti tikasadaro tiri kuona tatitai nyika yeSouth Africa maketsi dzari kukwira varikurasikirwa neupenyu vari kukwira imo muno muZimbabwe makesis ari kukwira varikurasikirwa neupenyu vari kukwira mukatarisa nyika dzemhiri kona UK uku makesis ari kukwira saka denda recovid-19 riri kuramba richitekeshera tichiinaro tikasangwara tinosangana nedambudziko rakatozokurisisa kudarika zvatakambosangana nazvo zvana masecond waves zvana mathird waves zvana madelta zviya zvichatosara pasi sezvo omicron yatasangana nayo iyi iri kudzi inotapuriranwa zviri nyore kudarika mamwe mavariants ese atambosangana nawo pari zvino
veyo achonga.
Thank you so much, Gibbs. We heard there from a community working group director, Itai Rusike, Mr. Itai Rusike. He was explaining on the on concerns over the rise in COVID-19 cases and deaths. He's saying that it's an individual's responsibility to protect himself or herself from the pandemic. We should not look at the government. We should not look at organizations like his community working group on health for them to protect us, but it should be our responsibility to protect us, protect ourselves from the pandemic. And also he says, let's not concentrate on variants, because he says people are busy comparing variants. No, this one is not as strong or as serious as Delta or the other variant that they know. He says it's not time to do that. It's time to fight the pandemic, to fight COVID-19 and make sure that we stop the spread. And also he says that people should not get distracted by some who are saying this variant is not like Delta, because they say Delta was deadly, it was a fatal variant, not this one. He's saying no, let's not get distracted. Thank you, Gibbs.
Yeah, we don't get Kunoke, Kunyamuchonga, Lapage, Siswe, Ubavurusike. No service was a bit of a testimony of Kuluma, Makunoko and Zavala, I'm sure you don't get it. General Zimbabwe City, Kaban to Kumedavas, Vigilabanguavo, a Umkutano COVID-19. Utuena Ulumland, Uvigilabanamantu, Janus Vigilawena. So ke kunjalo ke Jonga yakuthaza sibona abantu indlela njalo so silo ezintisa sibanda njalo ekubulawayo oqoke khona labanye abantu ngesikhathi se COVID-19. So ezintisa sibanda has been talking to a lot of people, you know, some of them actually selling different things on the streets. Let's listen to this interview, Jonga.
Sport was club abantu abantu bakithi umsebenzi ayitholakale kodwa ke abantu bazama zinceda lamajaka lapha ke igabombani loyitlo ngibona lapha lenzana emakethi lapha
amazi lapha senza kokuthengisa ama-vegetable
yiwo la sezinqulela lithengisa wakhi lawa
akuthi ziniyana sothi singakuthengisa konke sikuthengisa kodwa wonke ama-vege
I'm a supplier, I'm a farmer with this car. Now, my new car.
unokuziyazi
yeah
asanga usebenzi kodwa usolobona ulobole ngemali yemakethi
ah ukangazi wathi ulobona ah
mina ngolobona wena ngokuziyazi ngana nje ube
angazi ukuphela isikole sezimbulele ngona la
wena ke
92 anga kibilo ukuthi angana afika inkeza kiba bona so umsi
oh baba kithwe usho lomntana abantu wenzani bona basebenza wena
ah basebenza
Family Lilina.
I'm not the one.
I'm not going to be able to get the money.
I was a little bit.
I'm going to go to the house. So because of Catwana.
So this gentleman actually is selling a lot of wares in Bulawayo.
Mm-hmm.
So they sell things like cabbages, tomatoes, and all those kind of things. And they're saying that they've never been employed, you know.
They have never held a pass. I mean, a payslip.
A payslip. So this is very tough, you know.
I know.
They've never been employed. The factories are actually closed and all those kind of things.
Mm-hmm.
And they're saying during the rain season, they've got a problem because of low business. You know, when it's raining outside, you can't be selling your wares.
Mm-hmm.
And they get cabbages, tomatoes, and all those wares from nearby farms. At times, you know, the farmers deliver some of these things. And basically they're saying they are getting money for only transport and food, nothing else. And most of them are lodgers, you know, they can't afford to buy houses. And they went to the extent of saying even people with payslips can't even buy houses.
Mm.
Then Ezra Jesus Wanda asked them a question about them going to their rural areas. They said no, they can't do that. They are now very old, they are getting old, you know.
Mm.
They've never been working, and what can they do there? And they cried foul over the Zuko fares. They're saying these fares are always going up anytime. And in most cases, they're being harassed by the police, transit police and ordinary police. So they are looking for government help. What is interesting is that all of them are married. They've got their wives who are not working.
Mm-hmm.
And one of them has got six kids.
Yes.
And basically, the other thing is they haven't paid Lobola, you know.
Mm.
Yes, so kunja loka poit.
Ongwa diwa wateleri manzwa, zana jistawurwa, ne varume watatu, watawura inemtoro edwe na uezra chisaswanda, kubulawayo. Varuku tengesa, wano ramane kutengesa, hansiripa kona pa Jason na Fire Avenue, mubulawayo. Sakandoko wano anikuwa ipapo, asi, anzidambu ziko, ndire kuti varuku ngoana, cheweviri, chekungoti wapansi, kukwira bazi kuenda kunotengesa kwavanenge vari nekudzokera kumba nekungotenga chikafu chezuva iroro yatingati hand to mouth. Vataurawo dambudziko rekuti kana kuchinaya vanoita matambudziko ekuti havakwanisi kunge vari panze pavanotengesera, uyewo makastoma vanotenga vanoitawo vashoma nekuti hapana munhu angada kuenda kunotenga kuchinaya kazhinji kacho. Saka zvinovaitira kuti vanga vachinga vane makastoma akawanda. Hazvirevi kuti vanhu havatengi kana kuchinaya, asi kashoma kuti munhu azoita sarudzo yekuti nhasi regai ndiende kuna Jason kunotenga ikoko achisiya padhuze panenge paine vamwe vanenge vachitengesa. Saka dai vaine makastoma avo ari regula, vanotozoti vava vashaye kana kuchinge kuchinaya. Vataurawo dambudziko rekuti mapurisa ekanzuro anzi tiri kuramba tichingoita wakiti nagonzo nemapurisa pamwe chete nemapurisa ezrp anzi vanenge vachingotitandanisa. Asi nyaya hombe yavataura inosiririsa ndeyekuti hapana ane imba, hapana atabata payslip muupenyu hwake, uye vati vane vana nemadzimai kumadzimai ikoko havasati vabhadhara mari yeroora kana Lobola. Ndo imwe nyaya yavataura. Ezra avabvunzawo kuti muri kudii kuenda kumareseva kunogara ikoko dzimwe nguva munonowana upenyu huri nani, asi vati vatokura vanga vasina midzi kumareseva zvekuti kuti vachitanga kuenda kunogara kumamisha kumareseva zvinowanetsa, bheta vashupika vari pavari. Ndo nyaya yavari kutaura iyoyo. Tinoshuvira kuti pane vanzwa nhamba dzavo dzavataura vanokwanisa kunge muchizovabata muchivabatsirawo pano nepapo. kubatsira hakureve nekungovatengera chete munovabatsira one kuvapa mari yekuti vanokwanisa kunge vachienda kunohoda mapurazi kwavanotenga hanzi tinotenga mapurazi akapoteredza ndokwavanowana dzimwe nguva vemapurazi vacho vanombodhirivhara vachiuya nazvo asi kazhinji ndo vanotofamba kuenda kunotenga saka zvichireva kuti mari shoma yavanozowana iyoyo inobveyangoperera mutransport kuenda kunohoda kuti vadzoke vatengese gibs
yee kunjalo kunongo ke kuri vamujonga kana mari iye amadhodha la atahlupe kakhulu. So njalo ke silabanye ke okuthi ayi sister to sister, this is an non-governmental organization that helps people, you know, it helps even commercial sex workers and people to actually make a living out of what they can. So in this case, they were in Kariba where they were teaching people about, you know, dangers of commercial sex work and other things. Let's listen to one of the beneficiaries of this program.
Vachena nemurume zvakatanga kundionera chaizvo. Ndakatanga kufunga kuti chinhu chingatange kundipa mari kuti ndizvishandise kana rangu. Ndikakulewa ndiri vana vairi. Ndini vana vairi ava ndakafunga kuti ndizvishandise ndingaiti. Kusvika ndakaona kunge usina kana zvinhu ndikazvira panini. Ndakasangana neshamwari yangu mumwe akagade. Kune kunonzi kumabvawa kunoenda tichiona dorofi torwa nevarume tichitengesa bode. Iyewo unokurumidza kuzama. Vandiratidza zvisho mari yaakanga akabata ndikati yo so zvakutori kubasa chaipo atorana naye taienda kubata kwedu asvika aiwa hango madziyo nziyo tichingotorwa tichingoenda tichidaro tichidaro asi pakasvika nguva yekuti ndakamboti rwarei kurwara kwangu kaisinga tichitenda ichindikaone ndabatwa tichirwara bonde zvirwere zvebonde zviya. Ndaenda ndaenda kukliniki dzimweni dzenguva ndaisvika asi ndakasvika rimwe zuva ndakatambudzika maonero andakaita mwezikana mabatirwo akanga aitwa kuri kukliniki yedu chaiyo ataura chirwere chake chebonde nezvaakanga aitwa mabatirwo akanga aitwa. Ndakabva ndatotya ndikabva ndabuda ndikati handizonge kuti pani kana ndichitonofa ngaditenda ndichitongonofa zvangu zvakatodaro asi ndakarangarira ndikafunga ndakagara kuma ndikarara asi ndaingobuda ndichinoenda kuhambo bonde riyari rega ndikuendewo hamhino zvazvinenge zvaita ikoko ndichinamboona kuti zvakamira sati gare gare ndakasangana nemumwe musikana ndikamutaurira dambudziko rangu ndikati ndiri kurwara kuti marwariro andiri kushaya ndachati ndiita chii handina kana mari yekuenda kwachiremba kana mari yekuita chii ndopaakanditi iwe unoziva here kuti kune inonzi sister clinic ndikati sister clinic ii zvikanzi sister clinic iri padhuze dhuze chiseri peyo hapana andiri kuharare nguva iyoyo ndovandati horaiti ndatende chikanzi ndokutora tinoenda toenda tese unorapwa kunorapwa varikana chipatara chevasikana ichozvo kunodiwa mari zvikanzi hakungodiwa mari unongoenda zvaungori izvozvo ndozvaunoenda vakaita zvechiwo ndakatorana naye ndikaenda kuchipatara ndichisvika kupatara ndanga ndine stigma yandakange ndinayo kuonda panzvenge ndambuenda ndichida kuti ndirapwe. Ndakasvika ipapo zvishwa mabatirwo andakaitwa pazvosvika nzvimbo inonzi pesha handizive kuti kana dhimwari vakanga vatiimbo unoenda kuti uwane here kana kuti unitese handizivi. Ndakabatwa zvekuti handina kunzwisisa kuti kune zvakadaro zvairi kuzvisisika ndakarapwa ndikapedza.
Ye lapho ke mama uyakhuluma sibili kuti yena wabe wabanjwa umkhuhlane wecansi uthi ke yena uphila wayephila ngakhonokho ukuthi avedinga amadoda esiya layo emacansini lezinto ezinjalo. Uthe sekunjalo ke wabanjwa umkhuhlane lowo uthe sumbambile umkhuhlane kwaba nzima kakhulu ukuthi ayelatshwe wayeseharale lapho kuntombazane wahlala sibili isikhathi eside engelatshwanga kodwa esenza umsebenzi. So wasesithi ngelilanga wahlangana lomunye umama nje wacela ukuthi azi ukuthi yena kambe wancedekala njani ezebhekane lakho lokho. So wasekhuluma-ke ukuthi hhayi nxa ufuna ukuthi uncedakale phambi endaweni okuthiwa yi-sister to sister lapho-ke uzancedwa khona. So wasehamba-ke wayelatshwa uthi bamamukela kuhle kakhulu jonge umama la
ndizozo. Yes, we heard from one of the women who are being assisted by Sister to Sister, she was explaining how she got into prostitution. That was after she divorced and had to take care of two kids. And she was wondering how she was going to take care of the kids. And she said at that time, even having a store or a market was not going to help her. But while she was pondering what to do, she met a friend who enticed her. She showed the money she was making from prostitution, and well, the next thing she was convinced and joined the trade. And by doing that, she also exposed herself to many diseases, sexually transmitted diseases. And during that course of time, she contracted that disease and went to a clinic where she sought assistance. But while she was waiting for her turn to get treated, there was another lady who also had STIs. And she said that the way the lady was treated by the nursing staff at that clinic, she just had to slip out of the clinic and vowed never to seek any treatment because she was humiliated. So she said while she was still nursing that STI, she was still doing the business because she had to fend for her kids. Imagine how many people she was meeting and spreading the STIs. And then a friend later introduced her to sister clinic where she got treated. And that stigma she was carrying, she said she never felt it again, Gibbs.
It is a very tough profession, Chonga. But let's listen to another person here who is relatively young, talking about her experience about life, you know. Says life is something else. So that's a young lady who is talking about, you know, some of these STIs and things like that. So, you know, it's always a worry, you know, among these youngsters that they always do these things because it is nature, you know, and they have to do it at times. But then we always contain the way they have to do it, like, you know, don't abstain from sex before marriage and all those kind of things. So I know that you and I present cultural programs over the weekend.
Yeah.
And in most cases, we talk to such people and they express a lot of, you know, feelings about, you know, how elderly people used to protect themselves from having some sexual engagements before marriage. But they're saying this time around, you know, when the economy is low and when people are facing so many challenges, they end up doing these things because they have no alternative, Chonga, according to them.
Mm-hmm.
So they end up indulging in sex. And it's so disappointing that at one stage you'll see that many, many of these youths are actually doing such things.
Mm-hmm. Yeah, you know, so, Gibbs, what hurts most is that she's talking of now the young girls or the this new generation, the young generation, she says it's no longer possible to tell them to abstain from sex. But what yeah. needs to be done now is to tell them how to have safe sex. You see the difference now, Gibbs?
Yes.
Mm.
So that's a problem, really.
Mm.
So now let's go ahead with some other people that actually were recorded by Nonorai. You know, he was interviewing them on different things. Some of them he was asking about, you know, Studio 7, whether they like it or not, and all those kind of things. So just roll.
Politics, I'm a straight direct. I'm a
Ngan chavu zutu wenu wezano kwenye kwenye lenga.
Yeye, ngabe zan straight. Aba wafun. Ba ba, fasi ngabe zani ba. Aba ni sisi ni nabo. Aba sisi zana yuo. Sisi ngabe sisi zulu, sisi zulu ana. Kuta, yeye zan. Ame MTC, MTC. Kuta yuo sisi tewula, yuko kula. Silapa tina simhabo lava.
Aba. Uko korongo busy, lua umbo ni lapa wewe. Uya umbono koko.
Ya umbono na kukati sini.
Uya kakuchele kutuko kwa tibeka liyaga liwa kuzia yi welfare. Uya nini.
Uya nini. So ya wanifika yi kholi.
So nwa bati ila banyo wako bati.
Bati mwa wale MTC. Bama nini. Bati mwa wale MTC. Why? Ya wale zina why? Kota yi wakita hulai. Aba sisa nayo. Kena aba zani. Okoko okoko. Kwa sisa wanita. Na na 35 years. 45 years. Pati ya kholi everything. Everything, look at all the Catholic. Catholic, look at that. I
don't know what you will win, Zen. What do you want support any party?
Yeah, who can I think that? We are forced with a support.
What do you mean by our phone look?
I don't phone.
Who can mean our phone look when Zonga went when I was on a biscuit?
Exactly.
Over local would have made a moon don't.
Come full.
Who's I in the animal jet?
I don't study. Now I'm pure about
over.
I'm pure about over. Well, I'm about when I'm.
There you are, Chunga. I think you can hear that she's very much worried about what is happening in the village, you know. So she's not getting any food from the government. She's not, you know, benefiting from the social welfare kind of funding and all those kind of things. So according to this ZANU-PF official, or let me say a ZANU-PF member in the area, this is not permissible. This is not allowed. You know, they are doing the wrong things. Some of these people that are actually denying your food. So he's saying that it should be rectified. He's going to make some kind of appeal to the local authorities so that he benefits from what he's supposed to get from the local area.
So now we will try to get to
the
other. So we will go to the
other.
We will go to the other. Why is the road on
I am a cajo.
Yeah.
kumele ivila lingahle
kodwa abasebenzi aye abantu basebenze so yikho sikukhuthaza nayo ukuphuma eBhayibhelini
so kusetshenzwa ukuthule lapha kuhlatshelwa lengoma
hayi siyake sihlabele ngathi ilima ukuthi ufike swabe utshwane
okay
yes wona ukuthathe
hlabela ngathaba
Those women, you know, singing and doing all these kind of things, Shoga. And it seems, you know, these are ways of people enjoying themselves while they're working. And according to this lady, you know, it's a question of having learned some of these practices from elderly people, their mother, and so forth. So people have got these kind of historical experiences, which are being used now for crop cultivation.
Ndizvo zvokipse nguva taikurawo kana nesu maitika namuchishanda kana kusakura makatiwandei panongotangwa rumbo varwiyo vamwe votanga kudairira ndima inofamba munozongoona matopedza kusakura zvamamuchiita ndo zvavichipa nemadzimai vanga vachisakura mudunhu revhungu kuluwa gweru kwakaenda mutoro wedu wenhau Ezra Swanda achinoona zvavari kuita nenyaya dzekurima tafara zvikuru taona amai varatidza munda wavo vati vane chibage vane nzungu vane masunflower vataura kuti vari kubatsirwa nevazukuru vavo kushanda ikoko vachitaura kuti izvo zvavari kuita izvi zvekudyara nguva ichiripo vamwe vachimirira kuti kuchanai vanoita early planting andakazvidzidziswa nevabereki asi vaionawo zvakare vamwe vemunharaunda vakabudirira vachishandisa nzira idzodzo dzekurima ndo zvinhu zvinoitika kana kwese takaona kana hurumende zvino iri kushandisa pfumbudza pfumbudza vanhu vanogara vachera makomba panongoita first rains muhamaisa chibage pasi asi vamwe vaya vanenge vachimirira kutarisa mvura yemudenga vanenge vachingoramba vachichema kuti mvura yanonoka there are no rains but vamwe vari kutofamba nendima Gibbs
iye yakuzisicho lapha ngekazi yedu mkanzi labanhu anga
hayi nyathaba ukuba lawe mtatu wendaba mina ngukansila walapelo wakwelo kuwati 7 womduviwa uBenjamin Mbala evunku emigezi
lapha ke kansila siyabhotabhota sixoxa nabantu lapha abantu lonyaka kukhanya isomiso komile la
ya komile kakhulu kakhulu komile kakhulu abantu bebefuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze kuthi bakwanise ukufundisa abantu babo but umumo ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonaona noma kuwanze kube lelidlala enjani but ngo-December kumele izululine so abantu beyisithi izululini lanilwalelwe bafaka asantalima kunkuncane kodwa-ke kathesi izulu selisibayekele asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba kathesi khonokho okwenzakalayo ukwenza ukuthi khona esigabeni kube lamasela sibe lama-robberies amathathu yona liviki khona pakithi isigabeni sakosuku nengi abantu bangeke bezwe ukuthi thethi ngithengisa inkomo kumbeni umntanakho ulotsholiwe kumbeni kunjani njani bekubonakala umalayija ivele egoli kumbe eBotswana ethwele izinto inxeye lezi zinto ezinyangakhona ziyabe zidlula lezi ezinye zakho izo lezi ezikhona ziyabe zincela uphutho lokuncane phakathi kwemoto yona leyo abantu bakulande busuku bafuna ukugogodla bafuna ukuthi bakubulale kulayelizwe kodwa-ke in general abantu bevele bephila ngokukorokotsa igold ma ukathesi yakwazi la umgodi ungaze kube nendawo eyithiwa igold hambe ndingayigebha yini uzokwanisa 20 years 30 years ndigebha ngamakhuba so far so kathesi ha le mgodi yangkhona kayisakhiphi into sezinzima akusela abantu basakwanisa ukuthi baziphilise but besikhangelele nje ukuthi kunkulunkulu ngabe ithi izulu liyana uhulumende bebisile umhlanyelo ama-fertilizer abantu baqalisa ukuthi wonke umuzi every household wathola but now iproblem esikhona ukuthi akwabanye ngibazange balimi vele abalimanga total umbulo ubona lapha sizakala nga ngancedwa yi rain gauge. So sesasifundiswe ngabadomeni ukuthi ungayibona i rain gauge yakho nxa kuwukuthi wawudulilwa chama godako gachopo into asaliyana ingazibe yi 23 hlanyela. So mina ngayibona yi 2023 noma yayingagcwalisanga sifula kathi ngathatha amagodilana ngafaka umumbu wamphansi sizokugugula mbijani inhlabathi phezulu ukuthi umumbu uphume umumbu waphuma kwaze kuye ungumfefezo nje kodwa kathesi yikwelo kwendawo. So bengithembele ukuthi nxa ingabe lingabuya futhi kwesibili handathuthi kodwa abaningi abanayimindima yodwa ephumileyo kadwa kwazi ukuthi abaserious nxa kuye kuthi abantu abenza ngalo. So besikhangelele ukuthi nje lapha kini nxa kuyikuthi izulu lingabuya nje kanye nje linokuzwa ukuthi umfula uyagcwala hayi I think ade kuzaba ngcono ukuthi sikwanise ukuthi sisupportane ubumbu ngoba khona esigabeni noma abanye bangawutholanga elilonga abantu begwanisa ukuthi umila uluye komunye akuthenzela igokoko uyagwanisa ukuthi uphile so yikho kukhona
kodwa-ke kunjani ngendaba zakho ze-development kuleyi ndawo
right i-development ibizama sibili ukuthi ibe khona sisebenza kuhle lo MPU Omega besile ebridge lapha delibambanisa iwat 4 inkawana lemdubiwa. So ibridge leli lokho lisakhiwa alipheli kuhle sazi ukuphambanise kanjani ukuthi lingapheli. So ku-development lapha yiyo kade sikhangeke khona. Now sisebenzisa ama-irrigation indawo yakithi le iwat 7 leba lama-irrigation ayi 2 irrigation yemdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni nga zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ungazani kathesi bazama ukuthi bavusele leliya ngapha kithi phambanjeni kulabadoda akhona lapha ngama-NGOs awe-SIP incedisana ne-government yiwo abathi khona nabazagqalisa next year ngo-January. But ngendaba ze-COVID-19 lezi asazi umba kuzaphumelela because kathesi abantu sebetrainiwe kuthiwa yama-greater scheme abantu abasebenza bengaphandle kwe-irrigation yona irrigation yangkhona vele ingempila abantu 168 abantu kabagwananga abantu basala ngaphandle. So lawa ama-NGOs afuna ukuvuselela laphana basebesithi ebantwini thina lina linganjeni 168 kodwa abangaphandle laba kumele silifundise ukuthi kulo ngama-projects okukhona ukufuya inkukhu ufuya imbuzi ufuyani. So kathi isikhathi sonke lesi bebhizi betraina abantu ukuthi khona kona bangaza ujanuwari lowaqali nxa kwesisikhathi ngavula i-irrigation kuzaba lobungconywane abantu noma ngazi baswele esikorokotzeni kodwa bazagijimela ku-development yani ngangali eshagari layo Omega bezama layo ukuthi achaye ipressure lapha achaya khona ukuthi mbinxa ingavukelele nxa ingaba khona so far it will be so good.
Kodwa zombangazona kuthule kulezi sifuka kula budlongdlongo.
No thina lapha kithi elogwelo so far athi ngakawubona udlongdlongo uqiniso elihle singabantu abazwisisanayo even noma uyi-opposition uyi-ruling party opposition hayi kasilo amangamali even last election lezi zadlulayo zange ngibone omunye umuntu owachaya omunye wathi kubeke saba le-policy yokuthi asifuni umuntu obegqoka amaglazi ovele iHarare kumbe ovele eBulawayo kumbe ovela ngapha azosixiga la asuke lapho sethi sesixegile asuke agade idega abuyele lapho abuyela khona. Thina sisale siyizakhamuzi sesala siyakhalelana lapho omunye angafela sihamba siyegebhelana sigcibelana. So nge-politics ukuthi sibuye sizoxegwa ngabanye abantu nge-politics asuke asikuvumi lokho so sakwala lokho.
Hayi siyabonga mpani.
Yeah, hayi siyabonga. Siyabonga Jesus kusasa. Ngani ngahlala libuye sizo lezi hayi lighter sibone umgwaqo ograde uya grade ka CV siphandaniswa ni bridge kuphela.
Hayi siyabonga.
Yes, and we the local leader here saying a lot about what is happening. You know, he's saying that the rains are late and many people have not planted anything on their fields. But it's hopeful that maybe there could be some significant rain within the next few days. So we are going to wait and see what is going to happen. And at the same time, he says there are some irrigation schemes that are in Lower Gweru. Mm-hmm. But the problem is that not everybody has been allocated land in those
irrigation schemes.
And at the same time, he's talking about goat rearing, poultry, and all those kind of projects that are being done, you know, in the area. And he says, you know, there's this issue of violence around, which is not too common in terms of people beating up each other for political reasons. But now there are people who just rob, you know, locals. If you sell your cow, they just break into your house and steal, you know? Yeah.
You know, Zimungwa gives the Nyayeku Simu Zamatu, Nukana, I think that
urbanization. Kirenge ya unzao shakari matambuziko mchimbo zakawanda. Kusi iko chete kwa nruku nzipakurugita dambuziko yuro rekuti kurukubiwa wana wachipaza zimba wachiba waka chakura kana kupakata zombo. Tuko na kana kumusha kwangu kwa ndo baini ni kuzumba wako. Nima mrewa wako. Tuko nzukanya zakadaro zirukuta uruwa mchimbo zakawanda. Zau ya ne ujiro zirukitika mmarizeva. Ne chukona marizeva wanuwaruko waka zimba zakanaka rakito kwe zambafa chakufungo ndoku ne kuine mari muna atenge safuma yaki wakumutera wa shumbira sisi zakanaka yeso Gibbs.
Yeah, Ujalo, so lastly we've got this lady who is a local leader as well. Let's hear what she's saying to Ezra. Just one.
Now, so for us, we're going to use a
lot of money. Yeah, so for us, we're going to use a lot of money. We're going
Kwa
Nsukuneng village.
Eh.
Kwenza kala hanyo ya bantu batini la?
Ya bantu sivikala nge zulu. Zulu. Wabana, ayi kungabedoke kunje so, singalama.
Alini zulu?
Ayi zulu aliku. Kungabe kungaenza uti ama tuona lani kungabe kungangene la masinya. Uti sicholu unwa itu kusese masinyani. Kungabe kungasipatisa.
Lina jambo sopo kulia kuluma na hulumeni na nyeti wati na hulumeni
loka kutuwe kusa lungisele lukutukuwe pia bangunu asige wasi kota hai hindi leska ngelenga hulumeni ya kasunga itise lapa hindi eskala ngayo eska veni setu mawe asingweta nge polisi wana sisi ya ndire isikele nga kakua
Zalaba
yangenelwa akucaci ukuthi kwenzakalani kodwa ngokubona kwethu problem singayo thina esigabeni ukuthi abantu sihlala lapho
benzana bezigibela
bayangenela abantwana abaya bengani umuntu bangabakwazi ukuthi lwana lalwana ungani lokhu yimadlanyana kwakhe ngani ulakho okuncane yikho lapho balala khona sebekhona khona phezu
bezothatha imali
leyo. Bezothatha imali yona leya.
Ungathenga insizifuyo babe bezoyithatha.
Eh, bavele bahlala bekwazi ukuthi laphana lalaphana le problem. Kule mali. Yi problem esingayo sikwazi ukuthi ningasincedisa njani. Ukuthi singancedise kanjani ukuthi ngabe kungaba le police eduzane. Lathi futhi abazali bakhona okunye siyafihla. Yi problem.
Abantwana
bekhaya. Okunye siyafihla.
Well, she's really said that there are so many robberies around these days, you know. She says, just like what the other traditional leader was saying, you know, whenever you sell your car or do anything, you know, there's some criminals around. But she says some of these criminals, suspects are being protected by local people. Because it's a local boy stealing from a local person. So that becomes very difficult.
Yes, that's what in do sabuku amai wawa mudurura wari munu anenga achiziwa zhuku itika zhukuti shavata ure shinu shavarengo achiziwa ndo zhuku tora nzimbo Gibbs.
Yes, on that note I think we end our show today. We wish to thank Ezra Chisaswanda for providing all these videos, and Nunurai Jena, he also provided brilliant videos that we have been using today, and we thank everybody who participated in today's show. Signing off from Maryland, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
At this end, I'll like to receive the community working group on health. But in the Urukuri, at the Shandisa, Mchirongachino, Yataita Navo, Anukonikai, Achimara Sakanaka, Jini Jongak, and then Miri, Dream Washington, D.C.
Good night.